Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera gunyana 30, 2017. Makateerera ko Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
This software, you know, the automated fingerprint identification system,
Pane mashoko ekuti mimwe michina yemabhivhiara yanga yakamirirwa yekunyoresa vavhoti yapinda munyika. Asi zeki inoti pachine mumwe mushina mumwe chete wakakosha wakamirirwa.
Kana political party ichinge yakanganisa mutemo uyu, candidate wayo anokwanisa kudisqualifyiwa kuti iwo wanga uchirova vanhu kumabhesi.
MDCT inoti iri kufara nechibvumirano nezek chekuti vanoita zvemhirizhonga vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mimwe michina yanga yakamirirwa yekunyorisa vavhoti yebiometric voter registration kits yasvika munyika zvichireva kuti ZEC inenge yosimbaradza chirongwa chekunyorisa vavhoti nyika yose. Asi pachine mumwe muchina uchiri wakamirirwa neZEC. Mukuzeya nyaya yemichina iyi tabata sachigaro weZEC amairita makarao.
Pane itwa tenda yekutsvaga yatinoti software inonzi Asis. Aizi seva, hii software, inonze automated fingerprint identification system, ndoo tenda ilipoye kutichichagi, hii software, iyo inonzo tibatisa kutikana mazita yese wa ya unga na mconsolidation sefa, tochira na FEC yoyo o software yoyo, doye nengi akusunonurura kuti uyumunushu, akanyereza kairika tatu uyumunu, ima fingerprint, sake tukona kairika tatu, ndoo chete tenda ilipoye akamirirwa.
Tichi... Tarisa opa nyaya yacho yekuti vanhu vaende kunovhota vamwe vachiri kuchema chema kuti havasi kunyatsonzwisisa kuti zvitupa zvesimbi zviya kana zvemazenge zvinoshanda here.
Hongu, zvitupa zvesimbi zvemarata zvinoshanda, cheplastic zvakare chinoshanda, chebepa chine mufananidzo chinoshanda, nepassport ichiri kushanda, zvese izvozvo zvinoshanda.
Ko driver's license inoshanda here?
Driver's license haishandi, nekuti driver's license haitauri kuti uri citizen weZimbabwe here kana kuti kwete. Inongotaura kuti unobvumidzwa kuchaira mota yako muno muZimbabwe. Ndosaka tisingaishandise.
Sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission amairita makarao vari parunare muHarare. Zvichakadaro, munyori mukuru webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru nezvibvumirano zvavakaita neZEC kumusangano wavakaita kuBulawayo svondo rino pamwe chete neZANU PF uye MDC inotungamirwa navaWashman Ncube. VaMonzora vanoti pane zvibvumirano zvakawanda zvavakanyorerana neZEC kusanganisira chekumisa mhirizhonga. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMonzora.
Kana political party ichinge yakanganisa mutemo uyu, candidate wayo anokwanisa kudisqualifyiwa kuti iwe wanga uchirova vanhu kumabhesi, iwe wanga uchitenga vanhu nechibage, wanga uchitenga vanhu nerice, wotodisqualifyiwa ipapo. Ndo mutemo watoshanda nawo kutotaura kwatiri kuti haiko zvinezvi. Chechipiri ndechekuti tinoda kutaura nyaya yevoter registration agents. Patichaita blitz pane 10,000 polling stations kana kuti voter registration centers Saka tiri kuda kuti bato rimwe narimwe ringe rine munhu waro akamira paku registrwa mukuvota ipapo kuona kuti hapana chitsotsi chikuitwa here. Asi zeki iyo yakati inoda $10 pamunhu umwe chete. Tikaona manje kuti pa 10,000 MDC somuenzaniso. Wakadzi $10 i $100,000. Imari yakawandisa iyoyo. Saka tikutaura nezeki kuti vabvise mari iyoyo vanhu vakwanise kuregister kuvota. Chimwezve chatiri kutaura nezvacho inyaya yemapolitical parties liaison committees. A province pega pega, pa district pega pega, pachawa ne committee inenge ine zeki, inenge ine mapolitical parties. Inonge chiongorora mirishonga, inenge chiongorora kumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu panguva yekuvota.
Ko pane vanhu vari kunyoreswa pari zvino, mune vanhu here vari kuongorora zviri kuitika zvacho?
Hongu tine vanhu vari muma 63 centers. Asi chatiri kuona ndechekuti pane yatinoti go slow. Vanhu vezeki somuenzaniso kuHarare vari kuregister an average ye 72 people pazuva. Tiri kuziva kuti kune vari kuuya nema memory stick wachida kuzama kuisa information kune vanhu vezeki iwavo. Tiri kuzviongorora izvozvo, asi tinokwanisa kungoongorora chete kana ari maworking hours. Pavane zenge vavega hatichinyatsa kuzoziva kuti zvinhu zvaita sei. Ndokusaka toda kuti tida kuona server iyoyo inotiratidza kuti pane information yaiswa kana yaiswa nguva dzapera iyai. Saka ndozvatiri kuda kuti tigadzise izvozvo. Asi chiripo ndechokuti zviri slow, vakombo vanhu vacho vezeki vanenge vasingazive kushandisa mashini yacho. Asi kunyanya-nyanya mumatauni vanhu vashoma vari kuregister kuvota. Asi tatinoramba tichingokurudzira vanhu vedu aona mukana ngaaende kunoregister kuvota.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari paRunare muHarare. Chirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelan Jabangwe nezvekushayikwa kwezvinhu munyika uye zvingaitwe nehurumende kugadzirisa matambudziko ekushomeka kwemari yekunze. Tatanga nekuvabvunza kuti zvii zvingaitwa.
Hongu zvaikwanisira kuti vanhu vaitambudzika vachitombofundika, asi zvatiuvaishuwa ndezvekuti zvine zveikonomi yedu iri panzvimbo yakasiyana nezvayainge iri 2008. Ende imwe tichitarisira compared kune gore rayapera, ikonomi yedu yakatoti tirikuona isusu mamanufacturers yakati simbei kupfuura zvainge yaita gore rayapera. Tanga tichitotarisa ripoti yemagesi ari kushandiswa neindastry gore rimweri, ikuratidza kuti magesi anoshandiswa neindastry akatokwira pane aishandiswa neindastry gore rayapera. Saka kuti magesi anokwanisa kuindastry akwire kureva kuti activity kuitwa kuindastry yakasumukira. Ende makampani edu akawanda aro akanga akabatsira kuti aproduce akawedzera kumashando aro. Ndozi unowu pakapera mari yefozvesheni ndokwaanga kutokwanisa kuti aone maraw materials. Saka ndomamiriro akaita zvicho.
Saka ndeapi makambani amuri kutaura yekuti anenge ari kuita zviri nani?
Gore rakapera Keynes yange yakavhara gore iro iriripo. Machips aya maleis nemachi vanhu havakutonyanyomadya. Vanhu vari kudya chii? Mabrands inomo maspas nemachomkins nemapings. Mamwe makambani wangatanga kugadzirawo maconstructs avo and ndo maproducts ari kushandiswa. Ana olivin vakavhurawo zvakare maproducts avo aonthe market. Zvimwe zvakaita sana jade iri on the market nebataka plagarine ndo vachiri kutangawo zvimboita zvishota pane ivavo vedyobhoza vachiri kutanga bati ari ikweiwayo. Tichitarisa ana beans ana cash of valley zvezvatwa bacon themarket vanoziva mamwe mabrands aizwa nane bina biscuits ako atodzoka. Biscuit industry yakutodominatwa nelocal manufacturing. Dairy industry iri kudominatwa nelocal manufacturing. Macleaning agents industry iri kudominatwa nelocal manufacturing. Pane kambani itsva iri kuda kutovhura factory gore rimwe iri yakatovaka factory yavo ukaveta vari kuzambia inoziwechikaiapoda inozi boom vachange vagadzira vari muno muzimbabwe. Kuedible oil sector pane 7 makambani akatowedzera pane ataiveko nawo kudhara. Pano waipo ndokune yaizidelight yaikugadzira iri kusouth africa yaikugadzira iri muno yakavhura factory kwamutare. So ndo mamwe emakambani ari kuoparata. Ana bata vakabhingi vaakuvhara wawazura pazi nizu wariku operator wakikazira butu munu mafinisha company edu hariku wariku operator yaneta ma launch suit nizu wakana ronda hariku mamataba nashu wariku gazira futachi hari munu usuzaketa sezo zuma chea nima launch suit anushel sabu zimbabwe benda ya nwanda chiru gazira futu ili munu zimbabwe
asi variku ukwanisa were kuti vange vachitengesa kunze kwenyika uko kuti nyika iwane mari iyo mama kambana
problem yatina iyo nyika ndiyo yekuti chi foreign currency yatirikuwa naishoma and the foreign currency the sector irikuchima the largest amount of foreign currency manufacturing sector the sector iringireza the least amount of foreign currency manufacturing sector saka zvinova izvozvo takurudzira kuti makambani zvaako ugadzira rumomo ngavachitarisiwoona kuti vangaigadzirisa sei kuti vaexport zvinova izvizvi ndo programu yatanga ende yatikupusha.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelan Jabangwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nasi mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa akaita hurukuro nevagari vekusanyati mudunhu remashonaland west avanoti vanogamuchira nemufaro chirongwa chekuti mombe dzavo dziite zamu pasina maburu.
Mumwe muchengeti wemombe kusanyati vamekidendera vanoti chirongwa chekuberekesa mombe pasina maburu chichaita kuti mombe dzavo dzibereke kamwe chete pagore, izvo zvichaita kuti mombe dzavo dziwande. Vadendera vanoti mombe dzavo dziri kupedza makore maviri kana matatu dzisati dzabereka, nekuti kana nguva yadzo yekuteverwa nemaburu yakwana panenge pasina maburu sezvo ave mashoma zvakanyanya.
Titi mombe dzedu dzatichaita dzikwanise kutiberekerawo pagore pagore bozi, ndimwe dzacho dzinotora 2-3 years.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nebazi rinoona nezvekuchengetwa kwemhuka kana kuti animal science pachikoro chikuru cheChinoi University of Technology kana kuti CAT, uye chiri kuyamura vamwe varimi vemombe munyika yose. Sanyati imwe yenzvimbo mbiri dzakasarudzwa kuedza chirongwa ichi chisati chaparadzirwa nyika yose. Cholocho iri mudunhu reMatabeleland North, imwe yenzvimbo mbiri idzi. Mumwe mushandi webazi riri kuita chirongwa ichi Dr. Shoman Gwatibaya vepakat vanoti chirongwa chekuberekesa mhou pasina maburu chiri muhurongwa hwekuvandudza huwandu nekusimba kwemombe munyika.
Saka maburu ava mashoma, maburu aita mashoma. Zvinokonzera izvo kuti mhou dzedu dzive dzinobata pamazamu nenguva irichi nenguva iri kure, dzichitipa futi mhuru nenguva irichi nenguva iri kure. Saka ndoo mukana watinoda kuti tidi tiadrese uyoyo wokuti maburu ava mashoma. Saka mukana uyu tingamuadresa sei? Tinogona kumuadresa mukana uyu through providing bulls neprogramu yechi yeartificial insemination.
Mumwe mugari wekusanyati vamateni maguhu vanoti chirongwa ichi chichaita kuti vawane dzimwe mhando dzemombe dzavanga vasina.
Danori tafunga kuriita nenhau yekuti tiri kuda kuitawo mama bridge.
Vagwatibaya vanoti mhou dzanyanya kuwanda nekuda kwekuti vanhu vakawanda nekuda kwenhamo vanotengesa ngavi kuti vazviraramise.
Taita ongororo kutsvaga kuti zvingava zviri kukonzera kuti uwandu hwemabhuru huderere, kunyanya zvingava zviri kukonzerwa nei. Mafamazi edu mazhinji haasi kuda kunyanya kuda kuchengeta mabhuru nokuti vari kuda ngavi dzokuti varimise. Zvakare mombe dzechirume ndo dziri kuti dzive dzinobatsiridza kuti tikafama akawirwa nedambudziko ndo mombe yanodi yanotengesa.
Muchirongwa ichi bazi iri rinodzidzisawo vanoda kuberekesa mhou pasina maburu nemari inosvika madhora mazana maviri pamazuva matatu, icho chinoitirwa pakati kamwe chete pamwedzi. Mumwe wevari kudzidzira kuberekesa mhou pasina bhuru ndiva Mandla Ngwinya vekukezi, avanoti vakafunga zvekudzidzira kuti vagozopakurirana ruzivo rwavanenge vawana nevamwe varimi kunzvimbo kwavanobva.
Tafunga kuti nesu tiwanewo ruzivo ruzere paartificial insemination kuti nesu tozokwanisawo kusimudzira mafarmers your best kulowa come farmers association, so nesu tozokwanisa kuti tosimudzirawo mafarmers kumatevere ndi tichivaitirawo artificial insemination.
Vari vekusanyati vanoti vachapinda muchirongwa ichi kunyange zvichidhura. kuti mhou iberekeswe pasina bhuru zvinotora mari inosvika madhora makumi matanhatu. Chirongwa ichi chiri kuitwa nekati yakabatana nebazi rezvedzidzo yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 kuSanyat, ndini Ata Chiguriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita iye mabasa ekubatsira vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Regai timboenda kwavari tinzwe kuti vanonzani uyezve kuti vari kuita mabasa ei.
Ndinonzi Mai Florence Chaurura. Kambani yatinorana inonzi Winfit Services. Iri based kuno muZimbabwe, ndo matinoshanda tese.
Imbotipaiwo nhoroondo yekuti ndeapi mabasa amuri kuita imi semudzimai apo zvinhu zvakaoma munyika uyezve vazhinji vari kuchema chema.
Zvinhu zvinoziva kuti zvakaoma, asi nyange zvakaoma kudaro vanhu vanotida kuti tirambe tichirarama naika. Saka tinoona kuti kuoma kwezvinhu chekushaikwa kuri kuitwa mari, vamwe vari kutengesa mari, maprizes izvezvi ari kukwira. Zvakawanda zviri kuitika. Isusu kambani yedu basa redu guru nderekubatsira vari kunze kwenyika, vanogara kunze kwenyika vavanobedza kuti madhayasipora, kuti vakwanise kuita zvavanenge vachida kuita muno muZimbabwe. Kureva kuti kana vari vanhu varikuda kuvaka, tinovakwanisa kunge tichivagamuchira tichivavakira. Kana vari vanhu varikuda kuchengeta vabereki vavo, saizvozvi zvekuti vanoda kunyoresa medical aid kuti kana mai varwara vangokwanisa kunge vachirapwa pasina kunge vachibudisa imwe mari, kana kuti funeral police. Tinazvo zvese izvozvo. Imwe department ratinoita nderekuti izvo kana kuri kuti uri kuda kuya kumba hauna pekugara, kana kuti hauna motikari yekuda kuseenzesa, unokwanisa kutaura nesu toita se tofanira kutsvagira motikari tinge tinayo bhadhara mushana mushana, pamwe chete nepekugara. Uwana panhu pekunge tinge uchibva uri uchinoona hamanisa mari dzakati dzinenge dziri muno munyika. Zvese izvozvo tinoita tinoitira ivo vari kunze kwenyika. Kunyanyanya nyaya yekuvaka ndiwo business hombera tinoita. Tinongoonekwa nyaya yekuti kana usipo, vazhinji vakatererwa mapikicha edzimba dzisingainge dziripo. Vazhinji vakadzirwa mari nevabereki, vamwe vakadzirwa nehanzvadzi, vamwe vakadzirwa nanatete. Saka isusu sekambani yedu takagara pasi tikaona kuti tingabatsira sei kuti ukama husapazwe nemhaka yemari. Kati horaiti isusu regai tiite vanomira pakati vachibatsira kuvakya, vachitaura nevari kuno vacho veukama. Saka ndo zvatinoita izvozvo kumake sure kuti vari kunze kwenyika tavabatsira kana vachida kunge vachivaka, kana kuti vachida kutengera vabereki vavo. Pane vamwe vanhu vakaenda kudhara kunze kwenyika vasingakwanisa kudzoka. Vanongoziva kuti amai vangu vezvine zvane 8 years, kuti vazive kuti ndechiita sei kana mai varwara, kana kuti ndechiita sei kuti amai vaone chikafu chinoita sezvazviri kuita izvozvi. Vanokundikana. Saka vakatibata isusu tinobatsira nevabereki vanovashitora chikafu kutoziva kuzomira vopiwa grocery ravo vabva vakwira kombi yavo vodzokera kumba. Ndo zvimwe zvinhu zvatiri kuita.
Chii chakaita kuti mufunge kuita basa irori?
Zvakawanda zvakaitika muupenyu hwangu. Inini United Kingdom kune vana nemurume. Ndakagarako more than 20 years. Saka ndagarako ndakarwarirwa naamai 2 years dzapfuura. Pavakarwara ndakaita dambudziko hombe rekutsvaya kutaura nemadokta kuti ndizive zvii zviri kuitika, vangavaita dementia, kuti ndizive kuti ndechiita sei kubasa. Uri kuda kuti ndiende uko, amai ndoda kuti varapwe uku, ndoda kuti vachengetwe. Unoziva kuchengeterwa amai nemunhu womutorwa, usingazive kuti ndechiita sei kuti ndidzidzise munhu iyeye kuti achengete. Yanga iri nguva yakaoma zvikuru, ende nguva iyaya yakanoita futi chikafu mashelfu yeamai ndaita kuti zvinondoita sei kuti vange vachiwana chikafu. Ndo zvimwe zvinhu zvakatipusha. Ndakaona kuti inini ndakaexperienza kunetseka kuzhinji nekutsvaka wokutuma kuti andiitire zvinhu muZimbabwe. Zviri zvinhu zvinoreva kuti ivo vari muno muZimbabwe vacho vanhu vanenge vaine mabasa avo nezvekuita zvakawanda neupenyu hwavo. Saka iwo kana uri kudhayasipora ukatanga kumhanyisana nyamwe nemwana mai vako iye ari kubata 9 to 5 kana kuti 8 to 5 kana kuti ane katakshop kati ari kurana, ombosiyawo here achiita nezvako? Zvinonei munopedzera maakupesana nokuti haadi kundiitira chinhu, usingazive kuti munhu anenge ane upenyuwo hwake. Saka ndo zvimwe zvakaita kuti tiitange iro bhizinesi iroro rekuti tibatsirane nemadhayasipora kuti zvinhu zviitwe pasina kusvisikana stresi shoma.
Vanenge vachida kukuonai vanokuona ipapi?
Tine webhusaiti Marvelous. Webhusaiti yedu inonzi izvo www.winfit as in winfitservices.com. Riri wedi rakabatana. www.winfitservices.com. Kipa website ipo kuti munowanika zvikuru nyange pa Facebook mukatitsvaka munowana Winfit Services ipo kune app as well. Inoti kuti kana nyangori kwauri koko kwa United States of America kana kuri ku Botswana, Portugal, Zimbabwe, to India, chero kwauri ukakwanisa kuaccessa app iyoyo unokwanisa kutotenga chikafu ezvinezvi zviri kuitika muno Zimbabwe nezvekuti maprize ezvinhu zvese even including fuel zvinongokwira ezvi dei nemhaka yekushaikwa kwemari. But isusu as a company takaona kuti hatikwanisa kumhanyisa nanichi nemaprize iwayo, saka zvinhu zvinhu zvedu taakuimpota nekuti vanhu vanotitengera isusu vanhu vari kunze kwenyika. Saka tinokwanisa kuimpota zvinhu musouth africa topeda maprize edu asingaenderane nekumhanya kuri kuitika maprize emuno munyika yevanhu vari kutsvaka forex. Saka tiri stable company yekuti nyange zvikanzi zvanoita sei hatishaye chikafu chekunopana vako tinochiwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Florence Chaurura. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zvakanaka mazita henyu, Marvelous. Thank you very much for this opportunity. Ndatenda zvikuru.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemire achiripa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekuwana mukana wekukurukura na Reverend Oliver Mandisodza, vanove mutungamiri wesangano revanhurume vanobva kumakereke akasiyana siyana reMen of Valor, Purpose and Vision, kana kuti MVPV, rinowanikwa muchitungwiza. Tinogamuchira ine mufaro pachirongwa chedu, Reverend Mandisodza.
Tinotenda vajonga.
Reverend Mandisodza, tinonzwa kuti mune chirongwa chenyu chinomirira vanhurume, ringave sangano ramuinaro rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision. Mungatiudza pamusoro pesangano renyu?
Tinotenda. Sangano rinonzi Men of Valor, Purpose and Vision, kana kuti MVPV Men's Ministry, tingati urongwa hwatakabatanidza chibatanidzwa namapfundisi akabva mumakereke akasiyana-siyana kuti tiite maonera pamwe tichikarisa kunyanya nhau dzekusimudzirwa kwemunhu rume naana baba munhau dzechitendero mudzimuri dzedu uyo nemusociety mucommunity munharaunda dzatinogara. Takatasana navarume navanakomana kusimudzirwa kwavo nezvirongwa zvese zvingatibatsira kuti tiite vana baba chaivo vemhando yepamusoro vanokwanisa kutarisira mhuri dzavo nekuchengetedza nharaunda dzatinogara nekusimudzirwa kwedzimuri dzedu.
Makariparura rinhii sangano iri?
Wakanaka tane nguva tichishanda, asi tingati kubva 2015 ndo patakatanga kufamba neurongwa kusvika tatotanga 2016 gore richitanga. Takapesa patangati tichingoshanda tichingosangana nesavabatika zvirongwa zvakasiyana-siyana zvosvika patasvika nhasi patakuti tichitarisa kuti tingaenda sei mberi tichiita zvirongwa zvatakatarisana nazvo kuti tiite savarume.
Asi muri kuona riri kutambirwa sei sangano renyu, Reverend Mandisodza?
Sangano ratambirwa zvakanaka nekuti semuenzaniso vafundisi tikutanga vanga vasingazvizivisisi zvoda vaifunza kudatatrachechi kana zvakamira zvakadii, asi vakazvitambira nekutsanangurirana. Ndiri kuona sedanho guru rataita saizvo tabva pamusangano taatiitwa nezimbabwe prisons and correctional services, tingati taane ukama vakakaumba vatiri kusenza navo kuti tione kuti tingabatsira sei varume vari kumajeri. Saka mucherechedzo yekuti aiwa zviri kuonekwa pachena kuti panofanirwa kunga paine chirongwa chakadai chatasa navarume.
Takataura nyaya yevanhurume, Reverend Mandisodza, vazhinji vanotanga kutarisa kuti pari kutaurwa here nyaya dzemhirizhonga yemudzimba, nokuti vana baba ndo vanonyanyopomerwa mhosva dzemhirizhonga yemudzimba. Muri kugadzirisawo sei sesangano dambudziko iroro?
Tikatarisa zviga zvedu seMVPV, chinotove chechimwe chechinangwa chatinoda kuti titarisire kuti iyo nhau dzemhirizhonga dzakambomira sei, nekuti kana tichiti mhirizhonga tinoda kuti tive nekunzwisisa kuti varume chete vari kurova kana kuti zviri kumbofamba sei. Saka tinotove nechitakadaka chekuona kuti tingamira sei namadzimai wane zvichemo zvekuti vari kuitirwa mhirizhonga kuti irikwamba sinsaka inhau dzatunga pane zvazvo dzakasimba ende tine zvirongwa zvatiri kugadzirisa zvakaita sana zvokuti titi nhau dzemhirishonga dzive shoma varume vamire panzvimbo nekunga tavakurudzira nekuvadzidzisa kuti mhirishonga ive shoma.
Mataura nyaya yekushanda nevanakomana, tinoonawo zvakare kune vana vanogara mumigwagwa vakawanda vacho vari vanakomana, muri kushandawo nawo sei atingati mastreet kids?
MVPV tikuona sekuti umbrella board mutara nemuchirungu tange tasazvo zvakati wandei na watofamba nawo tina mufundisi wanesangano ravo rinotaura nezvenhau dzevana vemumigwagwa wadr Katiro. Saka ndinobuda nesangano ravo tinototarisa kuona kuti vana vari mumigwagwa vachengetedzeka sei. Saka tichave nezvirongwa zvichibatadzana nesangano ravo kuti tione kuti ndi dzipi nzira dziri nani dzekuti vana ava vatariswe, nekuti kwandiri mwanakomana anofanira kunge achiwanawo mukana wekanja nemwanasikana. Saka anofanira kuti atariswe nesu saana baba ende nekumirira kuti mwana iyeye akwanise kuchengetedzwa nekukudzwa achiwana mikana yakewo zvakaenderana nemwanasikana ari mumba.
Mataura nyaya yekuti muri kushanda nevekumajeri, Reverend Mandisodza, zvii chaizvo zvamune muchivaitira?
Chekutanga, tinoda kunzwisisa kuti isu sekereke tine basa rekuita nekuda kwe hama dzedu dzinenge dziri panguva yekuchengetedzwa kumatorongo. Tinofanira kuenda kunodzidzisa soko raMwari. Tinofanirwa kukurudzirana navafundisi vatiinavo kuti tiva nenguva nezvinobatika zvatinoenda nazvo kumajeri. Chechipiri, tinoda kuvadzidzisa mabasa emaoko, tichatarisa nzira dzekuti kana vasungwa vedu vabva kumajeri vari kutambirika sei, kunyanya varume, nekuti kumajeri ndokwakawanda varume. Saka tichida kuti kana vachibva ikoko ngavatambirike musociety kuti varume vapfuurire mberi neupenyu zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Mandisodza nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Nekuti basa rakawanda asi vachiki vashoma.
Manga makateerera kuna Reverend Oliver Mandisodza, vanove mutungamiri wesangano revanhurume vanobva makereke akasiyana-siyana reMen of Valor, Purpose and Vision muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Asi tisati tavhara chirongwa chedu, tombokupai kambo sendekera kubva kuna Japriza neMafike Zulu. Kokambo sendekera kubva kuna Ja Fraser. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musere nawo zvakare. Pane mashoko ekuti michina yemaBVR yanga yakamirirwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission yapinda munyika, uye sangano iri richatanga kunyoresa vavhoti zvine mutsindo mumazuva mashoma anotevera. MDCT inoti iri kufara nechibvumirano neZEC chekuti vanoita zvemhirizhonga vasabvumidzwe kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vatereri, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.